Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo ziki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroi. VaCaleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakiriniki yemuchikangwe.
Early in the morning, came out around 8:15. Ndandai koko. Ndakasvika ndakatosvika ndatambira nemapurisa ndakabvunza kuti yatanga here process. Zvikanzi apinda mukati mudi munzwe. Ndapinda mukati meme mune two ladies. Zvikanzi ya izvo zvitakangogara hakuna mapepa. Zvikanzi tikuita sira around 10. Ndadzokera.
VaCletus Ogieri vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine hatisati tinoverengera zvabhozi kuti yaona chokutinozozvakana magwana chai tinoverengera zvivo.
VaZingoni vati chirongwa chekunyoresa kuvhota hachina kushambadzirwa zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyoyi nege voter education yacho registration education yacho yakaita iyo inofanira kutoitwa zvitori siriasi kupfuura zvavaita bhozi bhozi vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakakwanisa kuwana mudzimba bhozi vaisvika pamba pane vana nababa vari kutengesa namai vari kutengesa vanhu vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi chechikangwe uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakiriniki yechikangwe. Vheki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa Mashonaland West ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wevheki mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwevheki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa cheDVR. Dunhu reMashonaland West rakapihwa michina yechizvino zvino yekunyoresa kuvhota inosvika 320 kuti vanonyoresa nzvimbo dzekariba nehurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroi, ndini Ata Chigoriwa.